Izvi zvinotaura mashoko aiswa padande mutande reTwitter nemunhu anozviti Jamwanda, uyo veruzhinji vanoziva semutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba. Studio 7 inokwanisa kunzwadira vacharamba panyaya iyi, kunyange hazvo vamwe muhurumende vari kubvuma kuti lockdown iyi inogona kuva iri chokwadi. Studio 7 yabata mutauriri wemapurisa Vapo Nyati kuti tinzwe kana kwekwe yave mulockdown, asi vati vakabatikana kuti vataure nesu sezvo vanga vari mumusangano. Asi mashoko aJamwanda ari paTwitter anoti izvi zvakaitirwa kubatsira kudzivirira vanhu vemukwekwe mukupararira kwechirwere cheCOVID-19 chemhando iri kuwanikwa kuIndia. Mashoko aya anoti matanho elockdown anosanganisira kuti kuve necurfew inotanga na 7 manheru ichipera na 6 mangwanani, uye kuti zvitoro zvivhurwe na 8 mangwanani zvichivharwa na 5 manheru, asi mabhawa nezvitoro zvekudyira hazvifanirwe kuvhurwa. Matanho aya anonzi anotevera kufa kwakaita mumwe muzvina bhizimisi muRedcliffe svondo rapera nechirwere cheCovid mushure mekunge ashanya kuIndia, uko kwaakabva nemhando yechirwere cheCovid chiri kuuraya vanhu munyika iyi zvakanyanya. Asi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vaudza Studio 7 kuti havana ruzivo nezvedanho iri, asi vakati vange vachitarisira kuti hurumende ichaita chiziviso chizere mukati mezuva ranhasi. Meya weguta reKwekwe amai Angeline Kasipo vaudza Studio 7 kuti havasati vaudzwa nezvelockdown iyi. Sachigaro Women's Coalition of Zimbabwe mudunhu reMidlands muzvare Lokadia Mavhudzi vati zvino zvinoshoreka. Vati zvino nezvinoshoreka chose kuti hurumende haizi kukwanisa kubuda pachena pazvinhu zvakakosha kudai.
We are just urging government kuti ngaivewo responsive in terms of giving people the rightful information, nekuti vanhu vanomhanya neinformation inenge yangopiwa nemasosi. Kana vakatipawo wrong information, zvinoita kuti vanhu vapedzisire vamu munjodzi. Madzimai atopinda padambudziko rakakura, especially if you look at the women in Kwekwe.
Vakambove gurukota rezveutano uye vari mugari wemukwekwe Dr. Henry Madzorera vati zvakakosha kuti hurumende ipeve ruzhinji mashoko akakwana panguva dzose pamatanho airi kutora mukurwisa chirwere cheCOVID-19. Vatiwo maonero avo ndeyekuti kana kuchiitwa lockdown mukwekwe mune imwe nzvimbo kana munyika mose, zvakakosha kuti patange paitwa ongororo inopa umbowo hwakakwana hwekuti zvakakosha kodzera here kuita izvi.
Lockdown inofanira kuinformiwa nedata. Tinoda kuti science dzipindire pakuti betsera kuita decision yekuita lockdown. Ivo vehurumende ndo vanoziva kuti tine macases mangani. Isi takanzwa macases 8 chete kubva paindex case yakashaika mazuva apfuura aya. Saka chikuru ndechekuita community surveillance yakasimba. Iyoyo ndo ichazotibetsera kuita zano rokuti toisa kwekwe palockdown here kana kuti kwete. Uyezve tinowirirana nemufungo wokuti izvo paitika dambudziko ndopanofanira kuitwa lockdown, kwete kuti tingoita lockdown nyika yese iro dambudziko riri mukwekwe chete.
Mumiriri weparamende paspecicam cheproportional representation variwo nhengo yekomiti yeparamende inoona nezveutano amai Jasmine Tofa vaudza Studio 7 kuti vanoona zvakakodzera kuti mukwekwe muve nelockdown.
Tikuona kuti pari zvino hazvina kukosha, zvingakuvadze nyika kuti tiite lockdown muZimbabwe yose. Icho chirwere tichiziva chiri mukwekwe. Takabva mulockdown izvozvi. Vanhu vari kuedza kuti vararame, and ikoko kwavanogara hakuna situation iyoyo yokuti pane vanhu vari kurwara ne variant yeIndia. So andisi kuona kuti zvakakosha kuti tiite lockdown Zimbabwe yose.
Zvichakadaro, mumashoko yakabudisa nezuro, hurumende yakati munyika mune vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19, uye kusvika pari zvino pave nevanhu chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi masere nevashanu 1585 vafa nechirwere ichi munyika. Pane vanhu makumi maviri nevatatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro, uye kusvika pari zvino pave nevanhu zviuru makumi matatu nezvisere nemazana matanhatu nemakumi matatu nevashanu 38635 vabatwa nechirwere ichi munyika mose. Vanhu zviuru zvipfumbamwe nemazana manomwe nemakumi mana vakabayiwa nhomba yekutanga nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba yekutanga pazviuru mazana matanhatu negumi nezvishanu nemazana maviri nemakumi vapfumbamwe nevatanhatu 615,296. Uwandu hunogona kukwira apo hurumende ichabudisa mamiriro ezvinhu nhasi. Hurumende inoti ine hurongwa hwekubaya nhomba vanhu vanodarika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Kudzanai Musengi.